Motongi wedarira magistrate vangoni nduna vabhadharisa vane madire zviru zvishanu zvemadhora zvemaRTGS kuti vatongwe vachibva kumba uye vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa3 kukadzi. Vanzi vagare pakero yavakapa vasataure nevafakazi pamwe nekuti vasiye magwaro avo ekufambisa kuna mabharani wedare. Vane madire vari kupomerwa mhosva yekupa mutongo wakareruka wefaindi yemazana manomwe madhora kune chimwe chizvarwa chekuVenezuela chakapinda munyika gore rapfuura chiine makirogiramu mashanu ezvinodhaka zvisingabvumirwe kana kuti cocaine yaikosha zviru mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora ekuamerica kana kuti 469,000 United States dollars. Mushure memutongo uyu muzvare Deus Deima Rodriguez Guerrero uyo ainge apinda muZimbabwe achibva kuBrazil akabva adzorerwa kunyika kwake. Mutongo uyu hauna kufadza veSpecial Anticorruption Unit kana kuti SACU avo vanoshanda vari muhofisi yemutungamiri wenyika vakabva vatanga kuongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemapurisa izvo zvakazoita kuti vane madire vasungwe. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare nhasi yakaendeswa nesaku nemapurisa dare repamusoro rehigh court ratadza kunzwa chikumbiro chameya weHarare vajacob Mafume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yeuori. Mutongi vaBenjamin Chikowero vange vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavamafume asi izvi hazvina kuzoitika sezvo vachuchusi panyaya iyi vaudza dare kuti vange vasati vagadzira mhinduro yavo pachikumbiro chavamafume. Makweta avamafume akakwidza chikumbiro chavo kudare musi wa23 zvita asi vachuchusi vaudza dare kuti vaona chikumbiro ichi nhasi uye vanoda nguva yekugadzira mhinduro yavo. Gweta ravamafume vatondirai Bhatasara vanotsanangura kuti nyaya iyi yave kuzonzwikwa mangwana.
Nyaya yameya veHarare yechikumbiro chavakaunzwa kuno kuhigh court vachigunununa maringe nemutongo wakapiwa nedare rekumagistrate court rekuvarambidza kuti vatongwe vachibva kumba. Nyaya iyi yanga ichifanirwa kunzwikwa nhasi kuno kudare rehigh court naJustice Chikowero. Haina kuzonge ichifambira mberi nekuti vakamirira state vati ivo havana kunge vachikwanisa kunge vachigadzirira mhinduro yavo kana notice of opposition yavo kuchikumbiro chakaiswa nameya. Nekudaro nyaya iyi yanzi inozvikwa mangwana nakoda pasi.
Musi wa17 zvita dare ramagistrate rakanyima vamafume mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwayo kuti vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvanzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Mufuti. Mutongi wedare vangoni nduna vakati vamafume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Nyaya yavamafume ichaenderera mberi kudare ramagistrate musi wa28 ndira gore rinouya. Mune imwewo nyaya dare ratadzawo kunzwa nyaya yemudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo akasungwa musi wa7 zvita nevamwe vake vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vaakasungwa navo vanomwe vakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate Moyo akanyimwa mukana wekuita izvi dare richiti aigona kutiza nyaya yake isati yanzikwa. Gweta ramoyo vaobei shava vati chikumbiro chake chekuti abhadhari mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba changi chifanira kunzikwa nhasi uye vashamisika kuona nyaya iyi isiri pamberi pedare.
Chekutanga takauya kucourt meta ichibva yapostponwa to today but patauya tasvika isiripo paroll hatizi kuti chii chakaitikaona registrar saka taakuda kuti tinotarisa kuti tione kuti sei yanga isina kuiswa pamberi pedare. Tichaedza kuti idzorerwe mangwana musi wa29 tiuye tizokakavara nyaya yacho.
Moyo nevamwe vake vanonzi vakaenda kunzvimbo inokwirirwa mabhazi yekopagabhana muHarare musi wa3 chikunguru apo vakakurudzira vanhu vaikwira mabhazi kuti varatidzire vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vabviswe pachigaro nekuti vatadza kutonga nyika. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.